Vachitaura mushure mekupasa kwebhiri iri mukomiti inoona nezvekuzvidzana nedzimwe nyika mudare reseneti yemuamerica nezuro munyori anoona nezvemutemo muzanu pf vapaul mangwana vaudza studio 7 kuti vanofara kuti america yave kutora matanho ekugadzirisa ukama hwayo nezimbabwe vamangwana vati iri ndiro donzvo rehurumende yavamunangagwa vachiti zimbabwe iri kuda kuzvidzana nenyika dzepasi rese mutauri wemdc inotungamirwa navavoshi mencuve inove nhengo yemdc alliance vakurawo nechiwaivo vati chitsvambe chave chehurumende yavamunangagwa kuti iite zviri kudiwa mubhiri rakaturwa navajeff flake nasenator chris coons kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vari muzanu pf neamerica zvibviswe
saka zviri pakati pezimbabwe pehurumende yekuzimbabwe yana vamunangagwa inova hurumende yezanu pf ndo vane zvavakaitirana nehurumende yekuamerica asi nyaya dzakanga dziripo mukati mazvo zvose dzaiva nyaya dzekodzero dzevanhu nyaya dzesarudzo ndivo zvinhu zvakanga zvichinyanya kunetsa munyika munomu
vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vavhivhidi gwede vati kupasa kwebhiri iri richienda pachinhano chepamberi zvinoratidza kuti komiti yeseneti iyi ine shuviro yokuti america nezimbabwe dzive neushamwari hwakasimba vagwede vati zvakaitika izvi zvakakosha chose sezvo zviri kuitika apo zimbabwe yave kuita sarudzo
tingangoti zvasarira vamunangagwa nehurumende yavo kuti vatevedzere zvavakapromisa tinorangarira kuti vaflake navafunzi vakauya mumwe muzimbabwe vakasangana navamunangagwa vakange vapromisa vamunangagwa nehurumende yavo kuti vachaita maelectoral reforms achaita kuti zimbabwe ive nemafree and fair elections asi kuti takaona pashure apa vaflake navakonzi vachiti zvinhu zvakapromisa kwaingove kutaura chete pane zvakawanda zvisati zvaitwa zvavanotarisira iwo
vati vanoona america ichibvisa zvirango zvayakatemera vamwe muzanu pf kana vamunangagwa vakaita sarudzo dzakachena pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu vamwewo vanoongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kusera vati zvinodiwa neamerica zvinhu zvisinganetsi kuita zvachose
america haina zvainoda inotarisira kuti isusu sevana vezimbabwe tinge tichisarudzira pasina mbunyikidzo pasina zvinhu zvakawanda zvinotimanikidza kuti tisakwanisa kusarudza vatongi vedu murusununguko america chainoda ndechekuti tinge tiri vanhuvo vanosarudza vatongi vedu murusununguko sezvavanongoitawo
mubhiri ravo vaflake navakunz vakataura zvinhu zvakati kuti zvavanoda kuti zvitevedzwe nehurumende yezimbabwe kuitira kuti mutemo wakadzikwa neseneti yekuamerica muna 2001 wezimbabwe democracy and economic recovery act uvandudzwe zvimwe zvacho ndezvekuti zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena kuwanisa vanhu kodzero dzavo pamwe nekuvandudza raramo yevanhu munyaya dzematongerwo enyika neupfumi vaflake navakunzi vakashanyira zimbabwe mwedzi miviri yapfuura apo vakasangana navamunangagwa vemapata anopikisa nemasangano anoshanda akazvimirira vachida kunzwisisa nekuzvionera nemaziso avo kuti zvinhu zviri kufamba sei muzimbabwe bhiri iri rave kunozeyiwa mudare resenate uye rikapasa rinobva rasainwa nemutungamiriri weamerica vadonald trump kuti rive mutemo ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin mangudya